Manera kakamuri ya Zimbabwe, ino Studio 7.
Tichitefe nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le, yi Studio 7, ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechina chivabvu 2 2024. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe yamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Inotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Hwande ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende yotumira chikwata kunoongorora nyaya yechirwere chemahumunya chauraya vana 30 nevana. Mukereke United Methodist Church moita kusawirirana nenyaya yokubvumidza hungochani. Zimbabwe Warriors yoenda kunotambira mutambo World Cup kuSouth Africa nekushaya nandare. Nasi panyaya yehuori muAfrica tiri kutarisa zviri kuitika muGhana. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende yazivisa kuti kune vana 30 nevashanu vafane chirwere chegwirikwiti kuhurungwe. Munyori mukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko vaNick Mangwana vakazivisa izvi nezuro padande mutande ravo reX vachiti vana ava ndevechitendero chechipostori vasingatenderi vana kubayiwa nhomba. Vanoti nyaya iyi yakazobuda mushure mekunge mumwe wechitendero ichi aendesa vana kuchipatara chekaroi vakawanikwa vaine chirwere chegwirikwiti nemahumunya. Mugore ra2022 vana vanodarika 150 vakafane chirwere chegwirikwiti icho chakabata vana vanodarika 200. Mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri vati vange vachangopinda muhofisi nekudaro tozovabata mangwana sezvo vange vasati vasumwa zvizere. Mukuziya nezvenyaya iyi taboka nyuwe weStudio 7 abata chiremba vaSimbiso Ranga.
Chirwere chinokonzerwa nevirus inonzi iyo measles. Saka it's a kind of viral infection inowanza kubata vana asi inokwanisa kudzivirirwa nenhomba kana vaccination.
Ndeapi matanho anoda kutorwa nenyika kuitira kuti izvi zvisarambe zvichienderera mberi?
Vana vese zvavo vechidiki vanofanira kunge vachiwana immunization kana vaccination. Saka pane a series of vaccination inoitwa kubva mwana achizvarwa kusvika apedza matanho ese. Saka ndoza tingati senyika ngatikurudzire kuti munhu mwana wese zvake akwanise kuwana nhomba, whether ari kuchikoro, whether ari kumba, anofanira kunge akabayiwa nhomba, nokuti ndo mushonga mukuru wokudzivirira measles kana gwirikwiti. Chatinozoona ndechekuti kune dzimwe nzvimbo vana vasiri kuwana nhomba dzakakwa vasingabayiwe nhomba and izvi zvinokonzeresa kuti izopararira mucommunity kana kuti munyika.
Kana vana vakasabayiwa, njodzi dziripo ndedzipi? Hongu tinoziva kuti pane vamwe vanozofa, pane here zvimwe zvinokanganisa muviri wemwana?
Kune vamwe vana vekuti vakabatira chirwere chegwirikwiti kana measles vanokwanisa kuita yatingatiwo some disabilities. Vamwe vanoita zvirwere zvemapapu, vamwe vachiita marashes aya anozoita kuti vakwanise kuwana zvimwe zvirwere zvinosanganisira matingati mabacterial infection. Uyezve vamwe kukura kwavo vanokura vasina utano hwakakwana kana vachinge vabatira iyo gwirikwiti. Nokuti gwirikwiti inoita kuti vana vapererwe nemvura dzemuviri, sometimes iva affect vision yavo.
avo vange vari chiremba simbisoranga vachitaura natabuka nyuve vari ku North Carolina muno mu America. Kereke ye United Methodist Church inoti yava kubvumidza nekutambira mukereke mavo vafundisi vanoita zvechingochani. Kwemakore makumi mana kereke iyi yanga isingatambiri ngochani mukereke, asi nemusi wechitatu yakazobvuma kutambira vanoita zvechingochani kusanganisa vafundisi vekereke iyi. Nema 4692 kwa 51 vakuru vekereke iyi muNorth Carolina mu America nechitatu vakabvuma kubvisa mitemo inorambidza vafundisi vanoita zvechingochani. Mufundisi Gladman Kapfumbute ve United Methodist Church yemu Maryland muno mu America vaudza Studio 7 kuti nyaya iyi ihombe zvekuti kana kereke ye United Methodist Church mu America ikada kumanikidza vanhu mitemo iyi, kereke iyi ichatsemuka nepakati sezvaida kuitwa nenhengo dzekereke iyi dziri muAfrica. Mufundisi Kapfumbute vanoti vatendi vemuAfrica vari kukanganisirwa chitendero chavo nemapindikiro ari kuita magariro evanhu vemuAmerica, vachiti kereke iyi muAfrica haikwanisi kutambira zvaitwa nemadzisawira avo muAmerica.
Ndinotenda kundipa uyu mukana wekuti titaure nenyaya iri kudai kuri kutaura iri kunetsa zvikuru musangano reUnited Methodist, handirega nemamwewo machurch ari kunetsika nenyaya iyi. Chakaita kuti United Methodist regai nditi handifungi kuti yati yasandura ba, ichiri kushanda sezvo munoziva kuti General Conference iri kusongana kuNorth Carolina parizvino izvi. Ndodai kuti vapedza General Conference ndopatichazoona kuti vasandura here, asi zviri kurerekera kuti vari kusandura peyanga yakamira. Chiri kuita kuti isandure ngechekuti kufunga kwangu inini ipeshe dzero yemagariro evanhu etiti culture muchirungu, izvikuru kuwestern world muchibatanidzaonana neAmerica, ndiyo iri kupesvedzera kuti pave nesanduko iyoyo mumachechi.
Mataura emimi muchiti kuda vanhu vakaita seAmerica ndo vari kukonzera zvakadari izvi, chandingada kuziva ndechekuti ko United Methodist Church yekuAfrica inotii sezvo yakanga yaratidza sekuti ingapatsanuka kubva kune United Methodist Church? VekuAfrica vanotii nenyaya iyi?
VekuAfrica pevakamira pakajeka chaizvo. Vari kuti kwete, hatigashiriba upenyu hungochani, ndo pakamira vekuAfrica. Ende ndingada kukutaurirai kuti chiri kukonzera vekuAfrica kuti vamire ipapo zvinhu zviri. Vari kumira pasoko raMwari, scriptures, ndo pevakamira. Vachimira zvemumagariro evanhu etiti culture. Zvandataura zvekuAmerica, iculture yeAmerica iri kusanduka, ndiyo iri kupesvedzera kuti pesvedzera vemachechi kuti vasandurewo pevakamira. Saka dai kuri kutaura vekuAfrica ndo pevakamira ipapo, pekuti aiwa kwete, upenyu hwati hugashiriba. Mukaenda kotarisa zvakadai ngenyika yeUganda iri kutobva yaisa mumitemo yayo kuti vanobata nyaya iyi sei, asi muchiziva zvekuti handi Africa yeseba. Mukaenda kuSouth Africa zvinogashirika, asi nyika zhinji dzeAfrica hadzizvigashiriba. Saka United Methodist Church yekuAfrica ichakamira ipapo pekuti kwete. Ende chimwe chaunzwa manje kuGeneral Conference ngechekuti takuda kuzvipatsanura, asi tiri pasi peamburera yeUnited Methodist yavari kuti regionalism, zvinoreva kuti vekuAmerica vanonga vane region yavo under United Methodist, vekuAfrica region yavo. Saka vekuAmerica vanozokwanisa kuita zvinhu zvevanoda, vekuAfrica vachiitawo zvevanoda.
KuZimbabwe munoona sekuti zvichatambirwa sei?
KuZimbabwe hazvigashiriki, dai kuri kupindura zve hazvigashiriki.
Avo vanga vari mufundisi Gladman Kapfumbute veUnited Methodist Church muMaryland muno muAmerica vari parunhare kuMaryland neStudio 7. Uori idambudziko guru muGhana, uye mapazi ehurumende akapiwa basa rekurwisa ari kutatarika, asi masangano akazvimirira oga ari kutora mutoro uyu uye achibatsira kufumura uwori murumende nekubatsira kudzidzisa vanhu uye kuti vanenge vapara mhosva vachuchiswe.
Gwaro rakaburitswa gore rapera nesangano rinoona nezvekurwisa uori pasi rose reTransparency International riratidza kuti munyika dzakawanda dzemuAfrica nyaya dzekurwisa uori dzadzokera kumashure zvikuru. Commission inoona nezvekodzero dzevanhu muGhana yeCommission on Human Rights and Administrative Justice inoti uori unotora mari inosvika zvikamu makumi maviri kubva muzana kana kuti 20% zvebhajeti yenyika iyi. Asi mupepeti mukuru werimwe sangano revatori venhau rinoshandawo nesangano rinonzi The Fourth Estate vaCoffey and Chili vanoti vari kumira semusambangwena kurwisa uori uhu.
We work with Ghanaians, we work with whistleblowers, we look at issues. And we go deep.
Tinoshanda nevanhuwo zvavo muGhana. Tinoshandawo nevamwe vanoridza huwi kana vaona parikuitwa uori.
Kubva zvakaparurwa sangano revatori venhau iri, muna 2021 rakwanisa kuburitsa nyaya dzakawanda dzakashamisa vakawanda. Imwe nyaya yaive yekutevedzerwa kwemutemo wehurumende wekuti vari muhurumende vaburitse pachena upfumi hwavainahwo. vaCoffey and Chili vanoti,
so when we did that story, as many as 294 or so public officials hurriedly declared their assets. In fact, before the publication, they are not declared, but they were in office. But when we published the story, very quickly they declared their assets, and we thought that.
Patakati tiri kuda kuita nyaya iyi, vashandi vehurumende mazana maviri nemakumi mapfumbamwe nevana vakabva vakurumidza kuzivisa ruzhinji nezveupfumi hwavo. Asi patainge tisati taburitsa nyaya iyi, vainge vasati vazivisa ruzhinji sezvinotarisirwa pamutemo.
Zvimwe zvisina kugadziriswa inyaya yekusimbaradzwa kwemitemo inobatsira vanorwisa uori yakanangana nekusunga uye kuchuchisa vanoita zveuori. Asi masangano akazvimirira oga akaita seCenter for Democratic Development kana kuti CDD ari kuzadzikisa gwanza iri. Muna 2017, vakaparura hurongwa weCorruption Watch Project nechinangwa chekuderedza nyaya dzeuori. Mukuru anoona nezvekufambiswa kwemambasa muCDD, vaKojo Pumuni Asante, vanoti,
We are able to do original investigations. We have actual investigative journalists.
Tinotanga kuferefeta nyaya dzeuori. Titori nevatori venhau vanoita basa rekuferefeta iri. Vanoshanda vari chikwata.
VaAsante vanotiwo zvaitwa nemasangano aya makore manomwe adarika zvabatsira zvikuru. Mukuru wesangano reGhana Integrity Initiative Amai Ada vanotiwo,
the National Anti-Corruption Action Plan was the blueprint for all of us to fight corruption. However, in all these very glowing attributes that I gave,
National Anti-Corruption Action Plan waro wakarongwa kuti tirwise uori, asi unotoona kuti pane mikaha yakawanda iripo yatisiri kugadzirisa, nekudaro zvinopa kuti kurwisa uori kunetse.
Sangano reTransparency International rinoti kwemakore mana adarika nyaya dzekurwisa uori muGhana dzangoramba dziri panzvimbo imwe chete pasina chiri kufamba. Panyika zana nemakumi masere dzakaongororwa, Ghana yainge iri pachidano chechimakumi manomwe. Vakawanda munyika iyi vanoti kusunga vashandi vehurumende vanoita zveuori ndiko kwakakosha mukumisa nyaya dzeuori. Nyaya iyi yatumidzirwa naIsaac Kaledzi weVOA, mukaiverengerwa neni Blessing Zulu, VOA, Washington DC.
Direct from Washington.
Vamwe vanoongorora zvematongore enyika vanoti hurumende iri kupedza nguva kuteya nzeve neriva nekusunga kwairi kuita vanhu vari kunzi vari kutyora mutemo weExchange Control Act nekuchinja kwavari kuita mari zviri kunze kwemutemo. Vanoongorora zvematongero enyika ava vari kupomera hurumende mhosva yekushandisa zvematongero enyika chisimba pamwe nokutyora kodzero dzevanhu mukumbunyikidza veruzhinji kuti vatambire mari itsva yeZig. vachiti izvi hazvishande sezvo zvakamboitika muna 2018 apo hurumende yakasunga zvakare vanochinja mari zviri kunze kwemutemo vanodarika zana, asi izvi zvinonzi hazvina zvazvakabatsira sezvo mitengo yezvinhu yakaramba ichingokwira. Mukuziya nezvenyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata vanongorora zvematongero enyika vachidzidzisa paTshwane University of Technology kuSouth Africa muzvinafundo Ricky Mkonza pamwe nevanongorora zvematongero enyika vari nhengo yeZANU-PF vaSnowball Tongogara. Akatanga nekubvunza vaTongogara kuti zviri kuitwa nehurumende zvinoshanda here.
Inisemaonero angu, vanhu vari musika vanenge vachinja mari vanenge vachikura mutemo wenyika. Saka pozisi yedu inenge yakasunga kunyaya yekuti vanenge vachikura mutemo, and pavanosungwa haumbobvunze kuti unosapota musangano wezanupiefu here kana tinotsigira vachamisa or unotsigira vamuonzora. Saka pavanosungwa, vanosungwa nemhosva yekuti ndevari kuchinja mari pamudzika mutema zvisiri pamutemo. Kana nyaya dzavo dzazoenda kumatare dzinenge dzave kuhendwa nematare edzimhosva, ndo vanenge vachiona kuti munhu uyu akakodzera here kupiwa chibatiso kuti atongwa achibva kumba. Saka apa hapana kutyorwa kodzero dzevanhu nenyaya dzematongero enyika, because vanhu vaisungwa havana kusungwa nenyaya dzekuti vaisapota vachamisa oro vaisapota vamunangagwa oro vamuonzora.
Profesa Mkonza, munoti tichiona vanhu vakasungwa nemhosva yekunzi vaichinja mari zviri kunze kwemutemo vari kuramba vari muusungwa?
Hatitati hedu vari kusungwa nekuti ndeve mapato anopikisa, asi pane nyaya yekutyorwa kwekodzero, nekuti munhu akasungwa anofanira kungogumukana wekubvisa chibatiso nyaya yake yotongwa zvakanaka maererano nemaonero ebatare. Asi hurumende yedu ine nhoroondo yekuti kana isiri kufarira kubuditswa kwemunhu kana kuti kubatwa kwemunhu nenzira dzakanaka, tikatarisa kumasuroko tikatarisa nyaya yaHonorable Skala, tinoona kuti pane zvinomboitika mumatare mumu. Munhu achirambirwa kupuwa mukana wekubvisa mari yechibatiso ongoramba achingovharirwa zvichingoda. Saka ndinoona sekuti ndo zviri kuitika pavanhu ava vabatwa nemhosva yekuchinja mari pamusika mutemo. Ndatirangarirei vakandemire kuti nyaya dzezveupfumi nezvematongerwo enyika hadzinyanyopatsanurike zvakanyanya. Saka ipapapa ndiri kuona nyaya yekutyorwa kwekodzero dzevanhu irimo mukati menyaya iyi.
VaTongogara, pane vamwe vanoti ivo vanhu ivava vanowanikwa vachinzi vari kuchinja mari vanenge vaine vamwe vakuru vavari kushanda navo, zvinosiya papi ivo vanenge vachinzi ndo vari kutuma vadika?
Ndozvinoratidza kuti panenge pane manyepo anenge achifambiswa kuti vakuru ndivo vari kupa vari mumatsiti mari dzavanenge vachitengesa pamusika mutema. Nenyaya yekuti dai siri chokwadi, dai vanhu vari kusungwa ava vari kutaura kuti inini ndinotengesa vari pamusika mutema, ndakapiwa mari nanhinge kunine pamusika mutema. Izvozvo hapana kana infomesheni yatati tanzwa yemusungwa mumwe chete anotaura kuti aipiwa mari nevakuru. Saka zvinongoratidza kuti uku kungotaurwa zvako kwevanhu vanenge vachiedza kushora hurumende iri kutonga, asi hapana umbowo hwakazara hunotsigira izvi.
Profesa Mkonza,
ini toona sekuti zvine chokwadi mazviri, nekuti ukatarisa uwandu hwemari inowanikwa nevanhu ivava haisi mari ingangowanikwa nemunhuwo zvake kana kuti nemakambani ari kungoita zvekutengeserana kana kuti ari kungoita bhizinesi ravo. Zvinoratidza kuti zvine vanhu vanenge vaine mukana wokubudisa mari kungava kubhanga guru renyika vachizobatana futi nevezvematongerwo enyika. Ngatirangarirei vakandemiri nevateereri kuti munyika yeZimbabwe hamusina mabasa, saka zviri nyore kushandisa ivo vakomana vadika nevasikana vadiki kuti vaite mabasa akadai. Hombo VaTongogara vari kuti hapana umbowo, umbowo hauzombofa hwakawanikwa nekuda kwekuti vanenge vachiziva kuti vakangobudisa mazita evakuru pavo pavaperera, saka havagoni kubudisa mazita.
VaTongogara, hanzi pane chitsotsi chiri kuitika pakati pehurumende nevanhu, pindurai tinzwe.
nyaya kuti pane matano anenge achitorwa asi kune vari kumhanya nenyaya yekuti vanenge vachida kuti Zimbabwe irande iri matambudziko nekuti havasi kuda kupa hurumende mukana wekutora matano ayo airi kutora.
Profesa Mukonza, hanzi matano ari kutorwa ekugadzirisa, muri kuzviona here zvichizoita kuti vanhu vange vachitambira mari iyi sezvatiri kuudzwa kunzi Zigi yatambirika?
Vakadini regatiregei kuita sekuti kuudzwa kweZimbabwe gold mari ichai ndiko kutanga kuudzwa kwemari yemunyika kwaitika muZimbabwe. Tine nhoroondo yezvinhu izvi ende tinoziva zvakaitika kumashure.
Avo vange vari vanoongorora zvematongero enyika vachidzidzisa paTswane University of Technology muzvinafundo Riki Munyaradzi Mukonza vari parunhare kuSouth Africa. Manzwa avo zvakare kubva kuna vanoongorora zvematongero enyika vari nhengo yeZANUPF vaSnowball Tongogara vari parunhare muHarare, muhurukuro yanga ichikokerwa naJonga Kandemiri weStudio 7. Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, nhasi tiri kutarisa nyaya yokutsvaga rutsigiro kuri kuitwa pamberi pesarudzo yemutungamiri wenyika muna Mbudzi. Dunhu reFlorida rine mutemo mutsva unorambidza madzimai kubvisa nhumbu kana kwapera mavhiki matanhatu. Musarudzo yemutungamiri wenyika yegore rino, vaTrump vebato remaRepublicans vari kuti zviri kumatunhu kuti adzike mitemo yavo panyaya dzakadai, kwete kuti hurumende ivaudze zvekuita. Asi vaJoe Biden vanoti kuita izvi kunotyora kodzero dzemadzimai panyaya dzezvavanoda kuita nemiviri yavo. Ngatinzwei kubva kuna Blessing Zulu weStudio 7 achiverenga nyaya yatumirwa naScott Stearns weVOA.
MaDemocrats achitungamirirwa navaBiden ari kutora nyaya yezvekodzero dzemadzimai iyi seyakakosha muchinangwa chavo chekuti vasarudzwe zvakare mukutungamira nyika. Mutedzeri wemutungamiri wenyika amai Kamala Harris vange vari kuFlorida pazuva rakatambirwa mutemo wekurambidza madzimai kubvisa pamuviri kana kwadarika mavhiki matanhatu. Mutemo wekuFlorida ndemumwe wakaomesesa muAmerica zvapakuti vanhu vapihwe mukana wekuti voutambira here kana kuti kwete muna Mbudzi. Matunhu emuAmerica ari kudzika mitemo yavo panyaya yekubvisa nhumbu mushure mekunge dare repamusorosoro reSupreme Court rapa mutongo wekurambidza vanhu kungobvisa nhumbu pavadira. VaTrump ndivo vakadoma vatongi vatatu vedare iri pane vatanhatu varipo. Nekudaro amai Harris vanoti mutongo wakapiwa nedare iri unofanira kuonekwa seunoratidza mafungiro avaTrump.
This is a fight for freedom, the fundamental freedom to make decisions about one's own.
Inyaya yekurwira kodzero dzekusununguka, rusununguko rwekuti munhu asununguke kutaura zvaanoda nezvemuviri wake.
Kunyangwe vaTrump vachiti mutemo wemuFlorida unenge wazonyanya kuomesera madzimai, vanoti havo hapana chakaipa kuti matunhu kwete hurumende adzike mitemo yavo panyaya dzekubvisa nhumbu. Vanoti izvi ndizvo zvinodiwa nevanhu.
Many states will be different. Many will have a different number of weeks, or some will have more conservative than others.
Akawanda anenge aine musiyano. Akawanda anenge aine mavhiki akasiyana panyaya inotenderwa kubvisa pamuviri. Mamwe anoda mitemo yechinyakare nechikristu asingabvumidze kubvisa nhumbu. Mamwe anoitawo zvakati rerukei. Asi mumagumo azvo, zvido zvevanhu zvinofanira kutevedzerwa. Munhu ngaatevedzere zvinoda mwoyo wake kana kuti chitendero chake.
Asi mumwe mudzimai achitaura pakirinika yeFort Pierce kuFlorida akati,
I think it means a lot more deaths, honestly, because 6 weeks is not really a lot of time. And then I feel like abortion is still going to happen.
Ndinoona sekuti vanhu vakawanda vachafa nekuti mavhiki matanhatu anonetsa zvikuru. Inguva pfupi, vamwe vanenge vakuzviita nemukoto mudzimba zvinoisa upenyu hwavo munjodzi.
Kunyangwe nyaya yekurambidza madzimai kubvisa nhumbu ichipa kuti maRepublicans aite chidokwa dokwa chekuvhota, vaTrump vanoti vanofanirawo kungwarira nekuti vanogona kuzoshaya rutsigiro pane vanotsigira danho iri. vachinyora padande mutande ravo Red Truth Social, vaTrump vakati,
"Always go by your heart, but we must win. We have to win. We are a failing nation, but we can be a failing nation no longer."
Munhu ngaapinde nemoyo, asi tinoda kukunda. Tinofanira kukunda. Senyika tiri kukundikana. Tinoda kuti nyika yedu idzoke pakutungamira nyika dzose dzepasi rose.
Asi amai Harris vanoti vebato ravaTrump mudare reparamende vane urongwa hwekuti kubvisa nhumbu kurambidzwe nyika yose. VaTrump vanoti havaone izvi akakodzera sezvo matunhu ariwo apuwa kodzero yekuti ataure zvaanoda.
Yasvika nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mhega zvamunofunga.
Ndangasida kungotaurawo zvangu nokungobvunza iyo hurumende yacho yeZimbabwe kuti mari vari kutibuditsira mazigi avo aya anotibatsirei, nekuti izvezvi tiri kungotambura kuenda muzvitoro chaimo chaimo hausikuwana chenji, unototenga nezvinhu zvousikadi nekushayiwa chenji. Apo unochide mari kuti vamwe paunonga uchitenga usara nechimari chokuti ukwanise kukwira kudzokera kwauri kuenda pamwe uda kutosenzesawo zvimwe zvinhu, ubva watotenga ese kana kutoregedza zvinhu kutotenga kwacho, nokuti mari yacho kana pasina chinji. Tatambura nevanhu vanongodya ivo vechiguta isu tichingotambudzika vechingotibudisira mapepa.
PaStudio 7 mukoma Blessing, mukoma Tanonoka, mukoma Jonga, muri sei? Aiwa, indinombotaura hangu ndichipindura babawo vari kuti hanzi taurai neHome Affairs maringe nema90 days ari kupiwa vanhu paboda apo. Aya, mukuru wangu musanetseka zvenyini. Imi endai kuHome Affairs munosvika munoapplya permit inoenderana nemagarira munoda kuita kuSouth Africa. Dziriko kuHome Affairs. Musanetsekai nekuda kuvhiringira vamwe vanhu vanga vagara vachitozviraramira havo nekupiwa madays paboda. Imi endai kuHome Affairs munosvika mungotaura navo kuti ndiruda permit inoenderana nezvakati. Vanokuudzai, ende vanokuudzai kuti inoapplywa sei, mobhadhara mari dzamunoda kuzobhadhara pama6 months paipaya. Munongozibhadhara zvenyu pari papermit yamunoda kuti munodi mugare muSouth Africa. Ndo mabatsira andingakuitai. Siyanai nekuda kuti vanhu vari kutorarama nema3 months vadini vazovhiringirwa navo.
Rikandibudisa chimwe chinhu chokupedzisira vhiki ino. Mukirikiri mari iri kutambisika zvakanyanyisika munyika. Maprovhinsi edu akawandisa, madhistricts edu awandisa, mamwe wacho anodambukwa achiitawo maviri yanga iri hwani, vana Murehwa, Mutoko, Guruve, vana Plumtree, dzakawanda madhistricts akadero. Nyika iri kutambisa mari maministri, maMP edu akawandisa 370 chokuti kudai kukuku amenotorosa makuta sei. Asi mari yacho tochema kuti hatina. Zvinhu ngazvinomawo. Nyika inongoona kuti 16 million, asi nemaMP ari kuma 360-370. Hazvimeki sense izvozvo.
Pano ndauya nechichemo munyika medu. Nyika yedu yaparara. VaMugabe vaiva nani, takataura paya tikati vaMunangagwa vari kuzvikukumadza vachiti vanoda kugadzirisa nyika. Uyu murume atadza, iye zvaabudisa zvimari rake raari kuramba kumapasipoti uku, kumutero uri kuriramba, kumaschool fees ari kuiramba mari iyoyo, kumapasipoti ari kuiramba. Murume uyu auya auyisa kusagadzikana munyika yedu yeZimbabwe. Haakwanisi kubatanidza vanhu uye nekuparadza mapolitical party anenge achipikisa. Vanhu vacho vari kutengwa nemari, vamwe vari kupiwa dzimota zvatiri kuona tikati neusiku. Saka vaMunangagwa vatadza kutungamirira nyika.
Mudhara uyo ngaasiyane neHome Affairs yekuSouth Africa azive zvaafambira. Pasipoti yako inoti 90 days kugara muSouth Africa chete. Zvinoda kunzwisisa mani. Unobhadhara mari kunani? Unoda kusungisiwa iyewe mudhara iwewe. Ndatenda Studio 7. Ndatenda.
Ito dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchirongwa chedu cheLive Talk Women's Round Table nhasi na8 PM, nhasi tiri kutarisa nyaya yebudiriro mumadzimai. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001 202 465 0318. Sezvo nguva yadi yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Hurumende yotumira chikwata kunoongorora nyaya yechirwere chemahumunya chauraya vana 30 nevana. Mukereke yeUnited Methodist moita kusawirirana nenyaya yokubvumidza ungochani. Ndiri muWashington DC, ndini Tanono Kawande, ndichikusiyai muna Tabaga Ncube nenhau dzeIsindebele.
Soku isika tisenda baku VOA.